manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mpengo recyclone Idai. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, va George Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust Kotrad, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava, vaJeremiah Bhamu, vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano, kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga, vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti kasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anovachepesen wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasina musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakatsiriwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyadze zvematongerwo enyika
inyaya yakagara ichiitwa even munguva yava Mugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe vari kutonga nemunondo asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko kwatambura vanhu veruzhinji mabasa apera vanhu voshaya zvokuita saka uyo vanongonungidza wese wese huroi vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi ngazvichimira ngazviregwe vanhu vaneta havachada vatadza kutonga
zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru wezera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7, vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira because fuel kando panotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi kwira kwaita fuel kwakutoti zvinhu zviwedzere kuoma munyika
asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica
mafuta dzemotokari akwira mutengo asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sirai yavanoti subsidy kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa vana Zambia vana Mozambique mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyange musika mutema wachona saka zvinhu zvekuti tangata jaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta asi iko zvine izvi ndiri kuona kuti vamutuli ncube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo
vayepi momaziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidiza but vanga vasingakwanisa kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachi nepractice yavanga vanayo yekusubsidiza iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isoti tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa vana vavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaGeorge Makwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaiswa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuwani chendakaona chakagadzirisika. Maroads aatiro asi panyabamba kuende padzingira hapasati paconnectica handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzikadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefu vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here? Masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu vaisvika kuma 30 pamaschools asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakutingokonzeterera nematoilet chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kwakuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvozvi uno hazvishoma. Red Cross ndo vakatombonyoresa nyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuurisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho riini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti dai tabatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zve nguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa kuti munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinga zvichidiwa hotipo pasaia kuchiselekita kuti toda vanhu 25 iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro
asi kavadhuma kwezu vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo saka kupemha kunovatorerawo nguva hamuonewo here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu
rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga sirwe emergency hatingatarisiri kuti paemergency payapera nguva yeemergency yapera munhu auya nerubatsiro rweemergency.
Aho vanga vari vaJoel Dumakwezu mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutambi wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yeTonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemiriwe iyi ichaburitsawo pachena kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPaulos Chilima pamwe nevaimbova vaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenerator sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino, havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo, vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Onzwa imwe mukana uripo ndewe solar but kudhura kuva kuita kwa solar panels iko zvino. Vaonawo mukana vanhu vanotengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yavano maZimbabweans vodhurisa. Saka ripo ndeyengo yangosara ndeye kuti vochimirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai LC Sivanda vaudza 7 kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda zvese zvatomira sesu isoni edu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana tomira zvese. zvatofarana. Uye tine mafrizi tatezo mafriji. Anotoda magetsi iwayo miriwe diri kuora. Saka tombozoti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya steering.
Vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara.
Kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni. Nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti tinini ndiro randoshandisa kuwana moto. Fiwe hazvakuna.
Kana zvidzo zvavo kwemagetsi mudzidzwe pane chimwe chikoro marare uya asina kuda kudomwa nezita rake auza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers.
Pakuerenga manheti takutoshandisa makendro fuizva kudhura plus kushandisa kendro kunoonesa pakuida research achashandisa mafoni kunoonesa magetsi.
Pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri.
Isu sekambani yochengetedzwa tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo. Tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera shedding uye zvichamera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. Tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo.
Mutauri wekambani inogaya magetsi yezesa vafulad kwasira vanoti nguva chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa kuti mvura yave shoma kugwetsire kariba. Vanoyaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kunyaya iri asi zvino vari kuwana 350 megawatts chete. Pasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vane magetsi kwanira nyika uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikwera. Pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yeku South Africa ye Eskom ne HCB yeku Mozambique. Asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura kwandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka. Saka ini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zvese igone kubatidzawo vanga vadzima so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chet kana kuti tachidzima mufacos chet vanhu vari mufacos vakadzima vanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro.
Panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vati semuenzaniso zvipatara nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi nguva yakasema kwenapfuura. Senzira yekupedza dambu dzemagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare Godunguza.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6M muvuro kacha pasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose masayati 9 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Chirongwa chitok pasi yedu ye VOA show musi wechipiri musi wechina 4 PM kusvika na 5 PM musi wechibva na 4 PM kusvika na 5:15 PM VOA kudzirai hama neshati tifarire.
Yashango yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvozve pakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neenyu. Tiri wadi makadi iko tukutaura nani uye zwe muri kupi?
Ndo ni Josh Madi ndiri ku Jobek.
Ehe mkoma Josh makadi ku Jobek uko tipeo pfungwa dzenyu?
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onda akwira bati maonero angu ndekurima vavasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezivo ndopatakazozwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 paUS dollar nebond. Then fuel all along yanga iita around $3.22. Then toldzwazve kunzi papa Ministry of Information update kuti juto rakadzikiswa kupa $0.92. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up zvinoratidza kuti pane kuri ipapo kusabuda pachena kuripo tikagarisa vakati juto rari pa $2.10 iyo fuel yanga $3.22 zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout $0.92 bond which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na mishwari kusouth africa
tinzwe misa bachingaaiwa tinokuenda inotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara taura henyu.
Aiwa zvinotenda nyaya yekuzimbabwe ikai semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magudzu aya consolidated goods vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nhasi manheru, nhasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maoni enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura, kana woshoko ku7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +2 465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngakanei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro inawo zvakare. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndimwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina ndingamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechonanja nemtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibi lemhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
sevuke kuseni bekuyona leyana eliyijayeleyo $3 $0.27 and then petrol $3 $0.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kusishaya ko-3 mlanda ko-4.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kaGetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetrol ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo njalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambani uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Iweli ikheziwe namhlanje nje kutshaya ko-3 o'clock bona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifuweli lade abanye bebethela abanye belayinela ifuweli ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bathela ifuweli ukuthi hhayi manini sesithinte ama-prize ifuweli sikhwelile. So ifuweli yakhona ukukhwezwa kwayo epetrol yaku $5.02 per litre. Idizili yakhwela yaku $4.94 per litre. Manje hayi abantu bethuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethawula zimoto besiye emakhaya bese begcwela imigwaqo yonke ngoba lezi moto imchova ibizikhuphula ama-prize ngasenelisa ukuthwala ne-prize yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akhontrakthwe nguZupho ngoba amabhasi uZupho wehlisile wathi 50 cents
kodwa lintengo ite ivuka ekuseni ibi phansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ite ivuka ekuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo ebi $3.27 idizili, and then petrol $3.40, but yazokhuphula namhlanje ntambama kusitshaya bo 3 landa bo 4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefuel balandela ama rate akhanya siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikele iphelileyo kubonakale kuprintwe amabond amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kosiphathelele. Oba ama-rates kade seku-6 against user. So ama-rates akhona manje la sekuku-5 ahle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifuel ekhona kuyamanje ngikhuluma emagarajini. US dollar bathengisa iliter nge 1 dollar 27 cents, abanye bathi $1.25.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye rate exchange. Kuyabe kunjalo, kuyabe kukhanya ichiphile, but okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo. Akula muntu ohola i-US dollar, akula muntu othengisa nge-US dollar. Akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar, but akusiwo wonke umuntu ole-US dollar. Abantu abaningi balayo nale RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende esekhuphule ezekhweza i-fuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota, kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kuko-$4 le-$4 ele mali. Ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport ye-fuel. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yabuthethe siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ukugada amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukhontrola ibondi yakhe kumbe i-RTGS ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezinto engizonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise lokuthenga. Ngoba kungaba ne-USA akunazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphongevuka kukhweziwe izinto zonke. Ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani ukuyathi uhlele kusasa ozi-driving isikhwelile lokhu sokuyimalini. Thina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-space. Ama-space siwathenga nge-foreign currency ngoba kumele siwathenge namarandi kumbe ngama-yusa. Ama-space aqakathekile afunekayo ezimoteni. But nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki. Njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakobulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwethi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Ifuel isebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende wenze wehlisa ama-price yamabhasi zakhe akazukwelawo, ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima, ngoba intengo kazukwo sithi too much subsidize, ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidies ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku every liter at a-dollar.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzukho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuzakwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitshane, kodwa ayikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleke ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze yofikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market, into ekuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutsho ni kuzulu weZimbabwe vele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka uchabalala mihla lamalanga.
Futhi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo, ngoba kathesi imbulo eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo, nxa sizikhangela i-month to month basket, ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye ama-social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi, sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe, kanye loGamuchirai Mukura owenhlanganiso yeCommunity Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso, ngokuba akukho okunye abakwenzalo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugenqula umbuso ngendlela engekho emthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke betheswe icala ngenxa yalokho.
kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Akazabe lapho ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesokuthi abopha abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zezimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi lohlupho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo, lalaba abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into enjengaleyo. Into engavumela uhulumende yikuyango okukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende yikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe befuna ukuthi bavikele umbusolo, abahle lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho okuzagengula uhulumende, hayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangane kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyeza ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela ukuxoxa lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunene malana lo dabo lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini AF Facebook ekhasini lethu LOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo Connection 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Aba nosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulo Sichilima, yena osaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi wasewangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumtharika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni, kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abanengi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abanengi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas, efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabanengi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abe-Forest Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabanengi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya, osebenza eForestry Commission, ekhangela umguza leBulawayo, uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa yikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala. Abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina njengeForest Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagetsi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge-alternative source of energy. Kodwa-ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForest Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForest Commission silomthetho esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuyele eplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForest Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekhampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatingadzine magetsi dzatinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda, imbangela yeloadshedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezisa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi izikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba sikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi kumbe uyapheka early or alternative udinge other means maybe kuthenge isola, ama-solar stove, solar geysers or ubasa umlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakoBulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi timetable leyo abayikhiphayo abayilandeli. Kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
UZulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. UZulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele itimetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange elinqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhangqale iqembu leHeritals ngensonto kungela qembu elenele sekulitshayela emambuleni yokuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emthileni mengalane emiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma nentathela izindaba zemidlalo yokuphelani komdlalo wangensonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe eyakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besehluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi.
You can't say that's a team which is not coached to play like that. These are players who are under. What is blocking it? We don't know. But evidence there. Some of you have got cameras. When you go home, you just go and see. But we don't have to put an enemy in our house.
Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhangqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyi-12 yesidlalo lonyaka kusigaba seCasilaka Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi. Ikanti lona lahlohlwa amagoli ayi-12 aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCAFS United lona lemiklomelo li-10-1 njalo elinqobele Mushwani Stars nge-3-2 ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn elilemiklomelo elitshumi lathoba mnembili njalo elitshaya elichapungu nge-3-1 ngensonto. Iqembu le-Platinum lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le-ZPC Kariba nge-2-1 futhi endaweni yesine kule qembu le-Chapungu elilemiklomelo elitshumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu le-Bulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshaya ele-Dynamos nge-2-1 njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo kuleqembu leHighlanders elisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu leMshawana Stars lona elile miklomelo emihlanu kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada elile miklomelo yesithupha njalo elibe ngujiki lobhangqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi omuhle kayehlukane likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Hey, taita, ola zimpapo muhle. Ndinomgamuchira imishongo chedu uhle.